manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 27, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muri muimbi ane mukurumbira uye ari gamba renyika Oliver Tuku Mutukudzi anoradzikwa kumusha kwake kumadziwa mudunhu reMashonaland Central. Hurumende inoshevedzera musangano wechimbi chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi mushure mekupera kwemazuva 14 avakanga vapa kuhurumende kuti igadzirise zvinhu. Vagari vemumisha yechitungiza neHarare vochema-chema nekuputsiswa kwavanoti vari kuitwa zvivakwa zvavo nemapurisa ekanzuro, mapurisa ezrp pamwe nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaonekana nemuimbi aive nemukurumbira pasi rose uye ari gamba renyika Oliver Tuku Mutukudzi uye aradzikwa kumusha kwake kumadziwa nhasi mudunhu reMashonaland Central. Mutukudzi uyo akashaya nechitatu chapfuura muHarare ndiye akave muimbi wekutanga kupiwa riremekedzo regamba renyika. Sezvo ranga riri gamba renyika, aradzikwa neriremekedzo rwopfuti dzaridzirwa mudenga. Vamwe vaonekana negamba renyika iri vanosanganisira vaimbi vakasiyana-siyana, makurukota ehurumende, gurukota rezvekurima vaperenzi shiri, gurukota rezvounyanzvi hwezvekuburitswa kwemashoko vakazembe-kazembe, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa pamwe nameya weguta reHarare vaHebert Gomba ndevamwe vevanhu vakwanisa kuonekana naMutukudzi. Asi zvinonzi mauto pamwe nevasori vamboedza zvakare kurambidza vachamisa kupinda parufu apa, izvo zvinonzi zvazokonzera kuti vanhu vaputse gedhe rekupinda pamusha apa. Mushure mekunge vazokwanisa kupinda mumusha uyu, vachamisa vanonzi havana kupiwa chiremera chekugara kuvanyarikani, izvo zvozoita kuti vange vakamira kusvika urongwa hwose hwapera. Vachitaura kuvanhu vaungana, amai Muchinguri Kashiri vati apo vaungana kuradzika pamwe nekupemberera upenyu nenhaka zvasiyiwa negamba iri, vanove mwana weZimbabwe akasimudzira mureza wenyika uye kuve muimbi ane mukurumbira pasi rose, vanhu ngavaremekedze zvakasiyiwa naMutukudzi. Dr. Oliver Mutukudzi vakashaya musi wa23 January 2019 mushure mekunetseka nechirwere cheshuga. Amai Muchinguri vati nhasi varadzika mwana wevhu. Vatiwo kune vamwe Mutukudzi anga ari murume, baba, mukoma, sekuru, sahwira uye mudzidzisi. Vachitiwo vanhu vazhinji vaiziva Mutukudzi sinezita rekuti Tuku. Amai Muchinguri Kashiri vatendawo kwazvo mabasa akaitwa naMutukudzi apo akanga ari munyarikani wesangano reUNICEF.
As we are gathered here to lay to rest, mourn and celebrate the life of a legendary gallant son of Zimbabwe, who distinguished himself is a world-acclaimed musician. Dr. Oliver Mutukudzi passed away on 23 January 2019 after a long battle with diabetes. Today we lay to rest a son of the soil, a patriot, an influential Pan-Africanist. To some, he was a husband, a father, a brother, an uncle, a grandpa, Sawira, mentor. We all affectionately called him Tuku.
Mashoko egurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri vachitaura vari kurufu rwekuradzikwa kwaOliver Mutukudzi kumadziwa. Mutukudzi akagarawo achirwira kuti vaimbi pamwe nevanoita zvemitambo varemekedzwewo sezvo vachisimudzira mureza wenyika. Ngatinzwei achitaura pane mumwe musangano waakapinda nevamiriri vehurumende.
No, my artists are from solo paying you.
Yes.
No, there's nothing you can do. There's nothing you can do. Mr. Art. Art did not talk about who you are. Saka, to kumbi this attitude. Attitude, yeah, they have the right attitude. You need to talk to my arts. I found it in Biri. No, I don't know if I can do it. I'm going to visit.
Tuku akashaya ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa mushure mekunetsekana kwenguva ndefu nechirwere cheshuga. Vanhu vakawanda vakwanisa kunge vachisvika kumadziwa nekuda kwemabhazi atumirwa nehurumende kunge achibatsira kutakura vanhu, pamwe chetewo nevamwe vane makambani avo, kuchitiwo vamwe vanhuwo vanga vachikwanisawo kubatsira vanga vachienda kurufu urwu. Hurumende inonzi yashevedzera musangano wechimbi-chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi ava mushure mekupera kwemazuva 14 avakanga vapa kuhurumende kuti igadzirise zvinhu. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende, amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende yavakoka kuti vange vachisangana mangwana kuti vaedze kutsvaga nzira dzekudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi mushure mekunge vashandi ava varamba kutambira mari inoita mamiriyoni $300,000 emadhora yakanga yanzi nehurumende imbovafanwa vabatsira kubva mukukwira kwemitengo yezvinhu. Mazuva 14 akanga aziviswa nevashandi akapera nemusi wechishanu svondo rapera, zvichireva kuti vashandi vaifanirwa kutanga kuramwa mabasa mangwana. Ngatidzwei hurukuro yataita naamai Alexander pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vakandemiri kuti takazivisa hurumende tichipa 14 days notice zvekuti tasagadzisa zvichemo zvedu taizoratidzira sevashandi kunotora collective job action. Zuva iroro rakakwana musi weFriday, ndopakasvika zuva racho rekuti aiwa 14 days dzasvika. Asi tiri mukati mekudaro nekuti titaure hurumende kuti kwasara takatanga kusangana kwasara 48 hours kuti tiva remind kuti ichiri kuzviziva here kuti ma14 days dzedu dzei dzaakukwana. Takavazivisa izvozvo tichiti kana 14 days dzedu dzakwana zvinozoitika mushure me14 days isusu tichiregai kuzotiti isusu tisakonzeresa sevatungamiriri, nokuti vatinotungamirira vanga vakamirira 14 days idzodzo kuti tikwane. Takazoti taendesa tsamba yekuhurumende tichitaura izvozvo, hurumende yakazonyora kwatiri ichiti ngatisanganei musi wemuvhuro. Musi wemuvhuro uyu hakuzi kuti tikungonotanga nhaurirano patsva, ndokunga kana manga muchifollowa maevents. Takatanga kupo 160 million, tikaona yakanga iri mari isingazobatsiri vashandi tichitarisana maererano nemaprizes emagoods and services. Vakazodzoka kwatiri zvakare ne300 million. Tikaona zvakare taitarisa kuti mari yanga isingazoadresi problemu iripo yeincapacitation. Saka hurumende yakati yakunokonsulta kumaprincipals avo, isusowo tichiti tichinokonsulta apex. Apex tichiudza kuti tapuwa 300 million, uye vachitarisa mari iyoyo kuti inozobuda iri mari inopuhwa pamunhu, takaona iri mari shoma zvakare. Apex council ikati aiwa 300 million iyoyo imari shoma zvikuru. Saka mushina nonge taita meeting ipapo ndo patakazoda kuzivisa hurumende kuti kwasara 48 hours.
Ko urongwa hwamuinawo muchienda mberi?
Urongwa huripo vakandemiri tichienda mberi ndehwekuti chekutanga Apex Council haisati ya declare strike. Takango kwansangana tikawirana kuti kwasara 48 hours. Saka tavapo mangwana tichikuenda kunosangana nehurumende kuseni. Taronga zvekuti kuite meeting yeApex Council yatinozoturira zvatinenge tataura kumeeting yeNDC. Musangano iwoyo weApex Council ndomusangano mukuru wevashandi uchagara pasi uchionawo zvabva kuNDC uchishandisawo wisdom mafungiro awo kuti vaone kuti toenda mberi sei. Saka zvazvinge zvabuda muApex Council imomo ndochinenge chiri chisungo chinenge chaitwa nemuzvinenge.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vekuchitungwiza neHarare vari kunyunyuta nekuputiswa kunonzi kuri kuitwa vagari zvimwe zvivakwa zvavo zvakafanana nematakshop pasi pechirongwa chitsva chekuchenesa guta. Icho chinonzi chiri kutungamirwa nemapurisa ekanzuru, mauto pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Sachigaro wesangano revagari vemisha yechitungwiza nemanyame rechitungwiza nemanyame Rural Residents Association vamavhilas Kumalo vanoti vagari vari kupiwa maminitsi makumi matatu chete ekuti vaputse vega zvivakwa zvavo vachityisidzirwa kunzi vakasaputsa vaizotorerwa matano nemauto. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kumakanzuro aya kana wokumapurisa pamwe nemauto. Ngatinzwei hurukuro yataita navakumalo pamusoro penyaya iyi.
Kusitungwiza ndokwakatangira nyaya yezvivakwa zvakaputswa izvi. Kanzuru yakatenderera pamwe chete nemapurisa ezrp nemauto inga akapakata magidhi avo vachipa vanhu vanotengesa zvisiri pamutemo nguva inokwana kuita 30 minutes kuti kuputsa zvivakwa zvavo vega.
Saka vagari vakatambira sei chiitiko ichi? Vakaputsa here zvivakwa zvavo?
Vagari nenyaya iri kuitika nekurohwa kwekutsika vanhu muchitungwiza vakabatwa nekutya kukuru, uye mauto aitaura kuti anenge asina kuputsa chivakwa chake aizowana mutongo wakaomarara. Saka vanhu kuburikidza nekutya ikoko vakabva vangotangawo kuputsa zvivakwa zvavo vega.
Imi sesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza makatambirawo sei chiitiko ichi?
Chiitiko ichi takachitambira nenyunyuto izere zvakare zvichitishungurudza kuti munyika isina mabasa kudai, zvinhu zvakaoma kudai, hurumende pane kuti ionewo chaingaitire kuti vanhu vawane kugara kwakanaka. Hurumende yeZANU PF takatokatsira mazwa nekuona ichitoda kuti vanhu vapinde mumatambudziko akakura kupfuura avainawo pari zvino.
Asi ihurumende here yakaita matanho aya kana kuti ikanzuru vakumara?
Tichinzwa kutaura kuri kuita vagomba vanova ivo mukuru weguta reHarare vari kuti ivo havana resolution yavainayo ine chekuita nekupunzwa kwezvivakwa izvi. Kusitungwizawo zvakare pane makanzelazi atakataurawo navo vachiratidzawo kuti vaitotatyamadzika pane zvaiitika izvi.
Saka mune matanho amuchatorawo here ekubatsira vagari ivava?
Hongu matanho tinawo izvozvi tiri musisi rekuti tinyore gwaro ratiri kuendesa svondo irori ratatanga nhasi kuparlament. Tiri kuendesa zvakare gwaro irori kuchitungwiza municipality City of Harare, Minister of Small and Medium Enterprises neMinister of Local Government kuti vange vachititsanangurirawo kuti zvakafamba sei, uye zvakarewo tiri kukurudzirawo kuti mastakeholders iyaya atataura nezvavo vange vanoitawo nhaurirano vagare pasi vaonesanewo kuti nyaya iyi ingafambiswa sei.
Ava vanga vari vamavhilas Kumalo vane vesachigaro wesangano rechitungwiza and Manyame Residents Association vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weVenezuela vaNicolas Maduro varamba kurudziro yedzimwe nyika yekuti vashevedzere zvakare sarudzo itsva apo matambudziko mune zvematongerwo enyika munyika mavo ari kuwedzera mazuva mashoma mushure mekunge mutungamiri webato rinopikisa azviti ndiye akafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika. Vakuru muhurumende yeBrazil vamisa urongwa hwekutsvaga mazana evanhu vachiri kushayikwa mushure mekuondomoka kwevhu zvichitevera kutsemuka kwerimwe dhamu iro rekutyirwa kuti rinogona kutsemuka zvakare. Iye zvino tomboenda kuna tanonoka wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tatipa na Pastor Evans Bangira veLiving in Victory International Church iri muHarare.
Tarangu rekuberekwa ndendi Evans Bangira. I said the apostle of a church called Living in Victory International Church. Nema assemblies batatu yekutanga yacho iri kuborobwe yechipiri iri kudomboshava muarea inonzi Mungate Village neimwe yacho iri kuShowground Village. I served in ministry kwemakore anoita iwoti 10 as a pastor and now leading this church for the past 2 years.
Mune vanhu vakawanda zvakadini church menyu?
Kusangano redu rekudomboshava nevanhu vanosvika above 350 kuborodwok nevanhu vanosvika 50 uye zvakare kusangano rekushowground we've got about 70 members.
Harisi basa rakawanda here iro riri ramuri kutaura?
Ibasa rakawanda chaizvo nekuti basa rinosanganisa upenyu hwevanhu, vanhu vanonga vakapa upenyu hwavo mumaoko amwari kuti vagofudzwa. Rinosanganisira zvakanyanya matambudziko anosangana nevanhu mukurarama kwavo on a daily basis. Kati Mwari unotipanyasa, harisi basa remunhu mumwe chete, ibasa revanhu vamwari vakasiyana-siyana vari munzvimbo idzodzo vatinoshanda navo.
Munozvikwanisa sei kuteerera zvinhu zvinonetsa vanhu muchikwanisa kuvabatsira?
Chikuru chakanyanya kuramba wakatsika pashoko raMwari. Zvamunoona sezvinorehwa mushoko kubhuku raExodo, Mozisi wakapiwa wakarumwa nzeve nakuzora vake Jetro, wakanzi wakaita basa iri woga uri woga rinokuremera. Kagavarume vane mweya waMwari varipo 70 vagokubatsira mubasa iri. and naizvozvo mukereke yedu ndo chidadonzera tinaro pane vanhu vakawanda vanouya kuzobatsira basa reushumiri vanoita kuti basa rurereke.
Mava nemakore muchiita basa iri, chii chinokufadzai pabasa ramuri kuita?
Chikuru chandakaona chinoneta panhau idzi dzeutendere ndechekuti vanhu vakwanise kurarama maringe neshoko, uyezve vakwanise kuva vakatsika mapoka avo muna Kristu zichienderanawo nematambudziko avanosangana navo zuva nezuva. Some of the challenges, especially if you go past the community, my community are underprivileged. Saka, you have to come to the community. Nekuwe self-emancipated kana kuti independent vachizvimirira like voga vakatsika matsimba avo muna Kristu.
Munoona here sekuti vanhu vanogozherwa nekunamata kana kuti nokutenda?
Kana tichitarisa nhau yechikristu, chikristu is a faith that is based on belief, kutenda muna Mwari asingaoneki. And zvikuru sei kuramba takamirira tichitarisira kudzoka kwavo. Saka munoona kuti kana zvimhingamupini zvakasiyana-siyana zvakasimuka kudzokera kumashure kunowanda, ndo madambudziko arimo muchikristu. But tinongotenda kuti as we keep encouraging people, they remain connected to that faith sezve chiri chiricho chemweya.
Pane mashoko amungada kutaurira vateereri vedu?
Tinofanirwa kuramba takatsika panhoo yekutenda muna Mwari. And even as the body of believers, munoona kuti Pauro uchinyora unonyora kuti ngwarirai even mukereke kwenyu mapinda the wolves that have entered into the church. Saka the believer needs to be vigilant. Anoda kuramba akavhura maziso, anoda kuramba akavhura nzeve, achitarisa, achiteerera pachiona paakatsika kuti ndipo chaipo here. Nekuti munguva yedu, especially on the African continent, Christianity has been abused by servants of God like myself and others in the disguise of prosperity. Saka tinoda kuti vanhu vasvike pakuzvionera chokwadi cheshoko raMwari, cheshoko raKristu, vasina kuinfluenswa nemaoutside vices akasiyana-siyana. That is the last word that I educate. And that Christ is the center of our faith.
Nemashoko iwayo atapiwa na Pastor Evans Bangira ve Living in Victory International Church muHarare. Tinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri ku Washington DC ndichiti murare zvakanaka kusvika tasangana zvekare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka. Iye zvino tomboenda kuna Evans Zininga achitarisa muchirongwa chevechidiki, uko aita hurukuru nevechidiki vakasiyana-siyana pamusoro pamushakabvu Oliver Tuku Mutokudzi, uyo aradzikwa nhasi.
Ndanzamere kurira
esi
yapanyo watakunofushira diani watungamira diani wafungana tichenesera nzira.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinotarisa zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nhasi ndiri kuuya tiine kusurukirwa nekurasikirwa negamba rezvemimanzi Dr. Oliver Tuku Samanyanga Mutukudzi, avo vakazorora. Asi ndanga ndichitaura nevakawanda vechidiki vari kusimukira nevakasimuka munyaya dzezvemimanzi vachiti vakabatsirwa zvakanyanya navamutukudzi mazuva avo panyika vari vapenyu. Ndaita hurukuro nevaviri vatatu vana vechidiki ndatoshayiwa nguva ingadai ndataura nevakati wandei tichinzwawo kuti zvii zvavakadzidza. Mashoko avo ndeekuti kudii pamusoro peupenyu hwaOliver Mutukudzi.
Ndazi mangwana ndichazobo pavo. Chika ndiri mira nino zogu taini.
Makadi vatereri zitangu ninonzi kuchinecha tsama. Tukunzi kwa kurwa ziwa zhikuru ni kuraskiru wa kutetwa na Dr. Oliver Mutukudzi. Dr. Mutukudzi ini hangu wakandizizisa kunyora nziyo zine uzamu, zine chirevo. Dr. Mutukudzi vaitika na wachimba nziyo zirudo wainzi kwa kuzamirwa. Kunyango siri murudo wainzi kwa kunge uri murudo. Kana waru kuyimba nziyo za kunyaraza. Waipa wanzi kwa kunyaradzwa pachokwadi, tinoti zorora imurugare, Dr. Oliver Mutukudzi, makaita basa nekutisira naka yekuimba nekutidzidzisa kugara murunyararo nevamwe mwarave nemi nekusingaperi.
Chiro nechiro chinenguva yacho, ndokusaka chisingaperi.
Makadi muri Zimbabwe ndinoitwa vimba izimoto ndini ndairidza mbira kuben rava Mutukudzi ndinoda kungoti vazorore murugare tichiri pakubatikana asi tinocelebrate upenyu wavo somuno akatipa rairidzo yakasimba sevanhu vaishanda navo nhasi tiri zvatiri nokuda kwemashoko avo vamutukudzi tinoti zororai murugare.
Zitarangu ndinoitwa Giri Tait, kwa Tait family. Tunotenda ndo nikuwa baba wangu, shamwari yangu, in my mind.
Nifambe kudai, kuyenda mberi, maikwe, ndotoka jureka.
Kududuza, kududuza, ushika mberi, kududuza, kududuza, kudzoke rashire.
Andizive kuchiswa ende.
Zitarangu ndonzi tenda ichimombe. Ndiri mwanasikana wa the late legendary James Chimombe uye ndiri muimbi zvekare wechidzimai. Ndinonzwa kubatikana zvikuru nekusiiwa kwataitwa navamutukudzi. Kwandiri ndibaba nekuti munhu angashanda zvakanaka zvikuru nababa vangu vachiri vapenyu vakaita song yavo inonzi inini newe.
Na iwayo mashoko hama dzadiwa nhasi togumira pano ndosangana nemi zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe zvechirongwa chevechidiki. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Mosara muchiteerera kambo kava Mutukudzi.
Ndanzwa mere kurira
besti
ya pano watakunokushira
watakunokushira
pia niwatungamira pia niwafunga na tichenesera nzira
chenesa nzira
hazitetembe nyama tunotetemba pakati pehana chokuita pana
apana
kungomira mere ya mangwana
mere ya mangwana
munotifuzire na panurwa tamo Matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya so matora mukoma matora mtazi yenama wanita egona nisotu yenda chie manjatata kunga tumira ingiroze netonta kura ilingozi taipaita atana ngura ilingozi yandi kurira amainda gura diani ya chandi naira kama the petro mataira.
Tinoti kuna Oliver Tukumutukudzi unga uchizorora murugare nerunyararo wanga uchikurudzira kune momo yeZimbabwe nepasi rose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Muimbi ane mukurumbira uye ari gamba renyika Oliver Tukumutukudzi anoradzikwa kumusha kwake kumadziwa mudunhu ramashonaland central. Hurumende inoshevedzera musangano wechimbi-chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kurangwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.